Musarudzo dzange dzakatarisirwa neveruzhinji dzaitwa usiku dzimwe nguva pasina magetsi. Vawashman Mube, Vatendai Biti naAmai Lynette Karenyukore ndivo vasarudzwa kuve vateedzeri vavachamisa. Vaamos Chibaya vadzokera pakuve murongi wemabasa uye Amai Paurina Mupariwa ndivo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai uko vavo Base Tole vachiitwa sachigaro weboka revechidiki. Vachitaura mushure mekuziviswa kwevatungamiri vatsva vebato vachamisa avo vakasarudzwa pasina anovakwikwidza vatenda vatsigiri nevakuru vakuru vebato nekwavati kuzvipira kwavo kumusangano weMDC vakatiwo vane chokwadi chekuti vatungamiri vasarudzwa vachakwanisa kunza shanduko ichapedza matambudziko ari munyika. Vati vanofunga kuti nyika dzemuAfrica dzine basa rakakosha mukugadzirisa matambudziko emuZimbabwe vakati munguva pfupi iri kutevera vachafamba munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica nedzemhiri kwemakungwa senzira yekupa maonero avo pakuti matambudziko aya ogadziriswa sei. Asi vato vachatora matanho avasina kuda kuburitsa pachena seimwe nzira yekugadzirisa matambudziko ari munyika.
A new Zimbabwe is coming. Handitauri kuti tiri kuronga chii. Chamunoziva ndechekuti kana makore avako muchaona anokuudzai kuti yoda kunaya. Murimi tarisa gore nagore rinokuudza nguva yekurima. Asi une nhamo yewesimbe ukaona gore unozowanikwa wabatwa nemvura usina amburera. Saka isu tiri kuziva tiri kuronga musangano wedu so that we are able to answer to the problems Zimbabweans are facing. Nyika haina mutungamiriri akasarudzwa zvine ruzhinji rwevanhu. Nyika inofanira kuva nemutungamiriri akasarudzwa zvine ruzhinji rwevanhu. Ndokwatiri kuenda iko.
Vachamisa vati kuve mutungamiri hakurei kuzvitutumadza kana kuita madiro aJorgina asi kuita zvido zvevanhu vakati kukundwa kwaita vamwe vange vachida zvigaro hakurei kuti vanofanirwa kurasa mbereko nekufirwa. Vadoma vaMorgan Komichi navaHappy Mochidziva nemazita vachivatenda sekuva muenzaniso wakanaka wekutambira kukundwa pamakwikwi ekuva vatungamiri. VaKomichi avo vakundikana pamakwikwi ekuve mumwe wevateedzeri vevatungamiri vebato vati vatungamiri vasarudzwa kuda kwaMwari. VaHappy Mochidziva avo vakundwa navaJob Scaler kuve muteedzeri wasachigaro webato vaudza Studio 7 kuti vacharamba vachishandira musangano.
Vasarudzwa vasarudzwa ende vasarudzwa nevanhu veMDC. Saka tine mufaro, I embrace leadership ya mukoma Job Scaler. Tichiti makorokoto kwavari, inisa Happy Mochidziva bvondo ndinovati aiwa ini ndiripo pane zvandaishuvira kuita ndinozadzisa nditaura naivo tivapa kuti vaite izvozvo. Musangano wedu uchiinda mberi ini kuMDC ndokumba ende ndicharamba ndiri muMDC tichisapota musangano wedu nekuti zvatakavinga kuMDC it's not about my positions but that fighting spirit yekuti tidile ne dictator tidile ne the military junta kusvika tasunungura nyika yedu.
Muzvare Tabeta Kumalo avo vaita mudzimai wekutanga kuvesa chigaro webato kubva zvarakavambwa vati zvimwe zvezvisungo zvabuda pakongresi iyi zvinosanganisira kutambira danho rakatorwa naMushaka Bvumoge Mutsvangirai rekuti bato rive nevateedzeri vatatu kuwedzerwa kwenhengo dzeNational Standing Committee kubva pagumi nevaviri kusvika pagumi nevanomwe uye kuti bato iri ripinde munhaurirano asi vati nhaurirano idzi dzinofanirwa kuve dzechokwadi.
Dzimwe zvezvisungo ndedzekuti Congress iri kuteera ya 2024 tichasarudza vice president mumwe chete. Hongu nhasi tine mavice president vatatu asi kwata kuenda kutiita sara na 1-1. Taitawo zvisungo zvokuti tofana kutaudzana senyika ino asi chiripo ndechokuti ngatitaudzane mune muzokwadi. Kwete mabuti atukuona ari kuitwa nezahani. Kana tichida kuti nyika iyenderere mberi, MDC inotungamirwa nababa Chamisa vanofanira kugara pasi naye ndokurukura tiona togadzirisa sei.
Chimwe chisungo chabudawo pamusangano uyu ndechekuti hapana nhengo inofanirwa kuendesa bato kumatare isati yatora nzira dzose dzekugadzirisa zvichemo mukati mebato zvichinzi kana nhengo inotyora chisungo ichi inenge yazvidzinga mubato. Vachauton Wende avo vakunda vaDouglas Monzora pakuve munyori mukuru webato vati vafara zvikuru nekusarudzwa uku vakavimbisa kuti vakazvipira kushanda navachamisa vachivatsigira pane zvose zvavanenge vachiita.
Irresponsibility yakakura chaizvo kuti unzi ndiwe wamunyore mukuru wesanganoini. Zvinhu zvatinovimbisa zvatinoona zvada vasarudzi vemDC vanga vari pano pakongress vanoda ivo munyori anenge asingaite sumuka tienzane na president. Vanoda munyori anenge achisupporta president ne vision yavo mukufamba kwavanenge vachiita kuti tisvike kuKenani kwatakatarisira sevana veZimbabwe.
Muzvare Cecilia Chimbiri avo vasarudzwa kuve mutevedzeri wasachigaro weboka revechidiki ako kanoeke kutanga chigaro chichibatwa nemunhukadzi vati vafara kuti bato ravo riri kusimudzira vanhukadzi vechidiki.
Ndofara nekusarudzwa kwandaitwa nevechidiki vachivoyo varatidza kuti vane chivimbo chekuti vanasikana vanokwanisa kutungamira. So kuti kubva MDC chifomwa muna 1999 hakusati kwamboita wavanoti second in command ari wechi ari munhukadzi. Saka zvinoratidza kuti musangano wedu uri kufambira mberi uchienderana nematanho ari kuenderanawo nenyika.
Mutauriri wevange vachiita sarudzo vamufundo mulilo vati sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Iyi Congress yechishanu kubva zvakaumbwa bato reMDC muna 1999. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.